This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anasi, uri musi wechina, zvita 17, 2015.
Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ongororo yeAfrobarometer inoti vanhu vemuZimbabwe vari kushishikana zvikuru nekushayikwa kwemabasa, kudzikira kwezvinhu munyaya dzeutano pamwe nedzidzo.
Musangano wemasangano evanhukadzi unotanga Bulawayo uchizeya nhunha dzevanhukadzi munyaya dzezvemari nezvematongerwo enyika.
Chikwata chePeople First chinobatana nemapato anoda kuita mushandira pamwe kuburikidza nekuisa ruoko rwacho pagwaro remushandira pamwe.
Banga repasi rose reWorld Bank rinoti rinofara nechirongwa chehurumende yeZimbabwe chekunatsurudza nzira dzekutanga nadzo mabhizimisi munyika, kana kuti ease of doing business, uye richaramba richitsigira chirongwa ichi. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mumiriri weWorld Bank muZimbabwe, Amai Kamile Nwama, vataura mashoko aya pamusangano wekuziya zvakabuda mumazuva zana. Zimbabwe yatanga chirongwa cheEase of Doing Business muHarare, uyo wange wakarongwa nemahofisi emutungamiriri wenyika.
I'm happy to announce that as we go forward in the next year, we will be continuing to support.
Ndinofara kukuzivisai kuti gore rinouya World Bank icharamba ichitsigira programu iyi pasi pechirongwa cheZimbabwe Reconstruction Fund, apo tinowana rubatsiro kubva kunyika dzakaita seDenmark, Norway, Sweden nedzimwewo. Ichi chirongwa chinotifadza zvakanyanya.
Amaini wamavati zvinofadzawo chose kuti hurumende iri kushanda nevemakambani akazvimiririra mukugadzirisa mashandiro emabhizimisi munyika. Uyewo vati mumusangano wanhasi hurumende yabuda pachena kuti iri kuda kusandira mitemo nekugadzirisa zvimwe zvinoomesera vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika. Vatiwo chimwe chavafadza ndechekuti musangano wanhasi uyo wapindwa nevakuru vakuru vehurumende, makambani akazvimiririra pamwe nemasangano ari pasi peUnited Nations ndechekuti vanhu vabvumirana kuti mabhizimisi madiki akakosha pakusimudzira upfumi hwenyika. Mumwe vatevedzeri wemunyori mukuru mahofisi emutungamiriri wenyika nedare remakurukota vaChristian Kasande vati zvinofadza kuti vakwanisa kuita zvinhu zvizhinji zvavange vakaronga kuita mukati memazuva zana apfuura.
I would say on average show an acceptable performance.
Ndingati zvabuda nhasi zvinoratidza kuti takaita zvakanaka chose, zvikuru sei muzvikamu zvitatu, sezvo takakwanisa kuita zvizhinji zvatange takaronga.
Zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi ndezvekuti pane mitemo 21 inosanganisira yemakambani, kana kuti Companies Act, inofanira kusandurwa kuti irerutsire vanoda kutanga mabhizimisi. Pari zvino zvinotora mwedzi mitatu kuti kambani ikwanise kutanga bhizimisi munyika, uye pane urongwa hwekuti kambani ikwanise kutanga bhizimisi mukati memwedzi mumwe chete. Zimbabwe yakakwira nezvinhano 13 kusvika panhamba 155 kubva panyika 189 pachikero cheWorld Bank cheEase of Doing Business kubvira payakatanga urongwa hwekusandura mitemo yekutanga nekukwezva mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Sangano rinoita ongororo muAfrica reAfrobarometer rinoti vanhu vakawanda munyika dzemuAfrica vanoda kuti hurumende dzavo dzigadzirise mabasa, dzidzo nenyaya dzezveutano. Izvi zviri muongororo yabudiswa nesangano iri inonzi Where to Start Aligning Sustainable Development Goals with Citizen Priorities. Ongororo iyi yakaitwa munyika 32 kusanganisira Zimbabwe, uye pakabvunzwa vanhu vanodarika zviuru 40.
Afrobarometer inoti ongororo dzakadai dzinobatsira kuti hurumende dzizive pekuisa mari uye kuti dzingazadzikise sei zviga zveUnited Nations zve 2030 Sustainable Development Goals. Vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vanoda kuti hurumende ikoshese nyaya dzemabasa, kugadzirisa zvivakwa uye nyaya dzezveutano. Vakaita ongororo iyi muZimbabwe vaBoniface Dulani vaudza Studio 7 kuti vakatopinda munyika vachibvunza vanhu nezvemaonero avo. Vati zvakakosha kuti hurumende dzemuAfrica dzisangoti upfumi huri kugadzikana asi vanhu vasina chouviri chavari kuwana. Mukuzeya nyaya iyi nezvakakoshera ongororo yakadai, tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Inenge yakakosha nokuti inokwanisa kubatsira hurumende kuti ione kuti mukuvandudza zveupfumi painenge ichiita nyaya dzebhajeti, painenge ichitsvaka mari, inonge ichifanakisa mari kupi, inenge ichifanira kugadzirisa zvipi. Saka inenge yakakosha nokuti inenge ichivapa gwaro rine umbo hwekuti vanhu munyika dzakaitwa surveys vanenge vachitarisa kuti hurumende yavo kana maprivate companies kana even kana vanobatsira vemaNGO vaya kuti vanhu vachifanira kufokasa kana kutarisa zvinhu zvipi zvinenge zvichidiwa nevanhu.
Tiri kuona kuti paongororo yakaitwa muZimbabwe vari kuti ivo chiri kunyanyodiwa kuti chigadziswe nevanhu inyaya yemabasa, kuchiuya nyaya yeutano, kouya nyaya yedzidzo, kouyawo nyaya yezvivakwa kana kuti yeinfrastructure. Zviri kukushamisa iwo here izvi nezvamuri kuonawo munyika umu?
Aiwa, pavari kutaura nyaya dzedzidzo, chinhu chikuru chavari kutaura inyaya yeikonomi. Ndiye vari kutaura, vari kutaura kuti ikonomi haina kumira zvakanaka, nokuti kana ikonomi isina kumira zvakanaka nyaya dzemabasa dzinenge dzichinetsa. Kana ikonomi isina kumira zvakanaka nyaya dzedzidzo dzinenge dzichinetsa, nokuti vana vanenge vachienda kana kumayunivhesitis vanenge vasina magrants kana kuwana maloni chaivo kuti vakwerete vaende kundodzidza. Vanenge vari kumasekendari nekumaprimary vanhu vachinetsikavo kuti vaende kuzvikoro nokuti vabereki vavo vanenge vasina mabasa. Saka nyaya yemabasa yeemployment inotaurwa inyaya zveupfumi. Nyaya yeinfrastructure yekuvaka migwagwa, marodzi nemamwe maservices anodiwa kuti vanhu vauye kuzoita investment munyika inyaya yezveekonomi. Nyaya huru yavari kutaura ndiyo kuti maeconomies omuAfrica mazhinji haasi kugrowa. Munyika mune musina maforeign direct investment. Maforeign direct investment anoita kuti macompanies avhure, mabasa apinde, kana even domestic investment yekuti vanhu vanenge vari munyika vanenge vasingakwanisi kuinvesta mari dzavo kuti vakwanise kuopena manew industry nokuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti mari ibude. Saka inyaya iri kutaurwa pa inyaya yeeconomic yesituation yemuAfrica, kunyanyanya muno meri muZimbabwe inongoonekwa nomunhu wese kuti ikonomi yedu haina kana gwara, haina kana kwayakananga.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare.
Musangano wekuzeya nhunha dzevanhukadzi munyaya dzemari nezvematongerwo enyika watanga nhasi muBulawayo. Madzimai anodarika zana abva kumatunhu ose emunyika ari kupinda mumusangano wemazuva maviri uyu. Masangano emadzimai ari mumusangano uyu anosanganisira riri kukokera musangano uyu reWomen's Institute, Women's Coalition of Zimbabwe, Women in Politics Support Unit, Women Institute for Leadership Development, Southern Western Region Gender Network nemamwe. Amai Cyclist Felani Ngoma vesangano reWomen in Politics Support Unit vanoti zvizhinji zvichange zvichizeyiwa pamusangano uyu zvichabatsira madzimai mune remangwana. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Conference iri kuitwa kuBruwayo iri kuitwa pakati pedu seWitfu, Women's Coalition of Zimbabwe, Women in Leadership Development Wild Trust yekuBruwayo neSouth Western Region Gender Network is based also kuBruwayo. Takabatanidzwa neZimbabwe Institute tichisangana kuti tiite hurukuro, tichipeka gore kutipe hurukuro yekuti titaure kuti tiongorore kuti madzimai, mari nepolitics zviri kufamba sei. Tichitarisa zvinhu zvitenge tichitarisa kuti izvo where is the money? Mariri kupi. Madimaye ezimbabwe, ale ne makore ne makore vachitsvanzira, vamwe vachinda kuzvikoro, vamwe vachinda kumabasa, vamwe vachita mabhizimusi. Asi tinoona kuti somehow, vanhukadzi vari kugara vachiwanikwa, vasipo chaipo panoitawo vamwe vavo. Saka tinoona kudai setinge tine mazuva maviri, atinenge tichitakaunganidza madzimai ari kubva makona ese ezimbabwe, vanoita zvakawanda zvese zvese zvingaitwa nemunhukadzi muno muzimbabwe pakushanda, kuti tione kuti chii chiri kuita kuti vanhukadzi vasabude muurombo, uyezve chii chiri kuita kuti vanhukadzi vasabudire. Imari here, mari ya telefon ni kwa kupi. Jena hui wana mari ele zindele zine kwa mbasei. Chii sinetia kupi, chii gwena kipa si jela ni kati kupi. Jatini kata isi jela ni kati. Hanya ya jemari jikande sei. E si kukono kata wana kuti, aa. Tena tena nyaya kutu politik, politik si. Politik kushara kutu jetika muno mbande chi. Deo politik kushara. Disize mneki mnegirungu. Saka tina kuwana kutu izo, disize mneki mnegirika mzibabu. Kushara kutu mnegirika mzibabu. Kira here, jide jela ni kati. Kana kutu 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 kutu
kutu kutu kutu kutu nda musangano wevanofanira kuita sei
saka sangana kudai my members of South Western Region Network iri base kubruai asi inoshanda kuna matevenere south matevenere north nekwasekwese kwamunga ziva mungunana bruai kwotira kumadhorobha chete vamwe vari kuunganidzwa nemusangano unonzi Women in Leadership Development Trust inonzi WILD vanoshanda kwese kwese nekumidbend variko iso soitu tinoshanda maprovince 9 muno muzimbabwe saka nesuwo takokawo madzimai anomira mira kwese kwese kubva maprovince iwawo kunezve vanenge vachiuya vakabatanidzwa newomens coalition yemuzimbabwe coalition yebise madzimai vanenge vachi vari machapters enyika akarepresenta machapter ese emaprovince ese muno muzimbabwe nevamwe vavo vanobva ikoko saka kunenge kune vakadzi vakati o kana uchiona kuti iwahuvo aiwa inogona kutipe huri kuro newe nekuti tinenge tiri patwitter tichishandisa hendo yedu yekuti hashtag women and power kana kuti hashtag woizman
Vanga vari amai Sakile Svelani Ngoma vesangano reWomen in Politics Support Unit vanga vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunari Mbulawayo.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nengo dzevari kupikisa hurumende yemuLibya dzichizvitiwo dzihurumende pachadzo dzanyorerana chibvumirano cherunyararo zvisinei kuti pane kunyunyuta pamusoro peurongwa uhu. Nhumwa idzi dzasaina chibvumirano changa chichikokerwa neUnited Nations nhasi pamabiko aitirwa muMorocco. Chibvumirano ichi ndechekuedza kuunza kugadzikana muLibya zvichitevera kubviswa pachigaro kwakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaMuammar Gaddafi muna 2011. Chibvumirano ichi chinokurudzira kuti muLibya muve nehurumende yemubatanidzwa mukati memazuva makumi mana. Hurumende yemubatanidzwa inosanganisira nhengo dzehurumende yemuTobaka pamwe nechikwata chinotsigirwa nevechiIslam vari muTripoli. Hazvisati zvazivikanwa kana paine vakawanda vanotsigira chibvumirano ichi.
Sangano reAfrican Union rinoti rinoda kuona mhirizhonga iri muBurundi ichipedzwa uye rayambira kuti harisi kuda kuona nyika iyi ichipedzisira yava nekupondana kwemarudzi. Bazi rinoona nezverunyararo muAfrican Union rinoti riri kushushikana nemhirizhonga iri muBurundi richiti mhirizhonga iyi inogona kupedzisira yasvika pakupondana kwemarudzi sezvakaitika muRwanda muna 1994. Mashoko aya aburiswa paTwitter. Mukuru weAU Commission for Peace and Security Vasmali Cherugi vati nhengo dzavo dziri kusangana muAddis Ababa dziri kuyambira kuti kupondwa kuri kuitwa vanhu muBurundi kunofanirwa kumiswa zvachose izvozvi.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Zvinhu zvinenge zviri kuramba zvichitora shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika zvichitevera kubatana kwechikwata chePeople First nemamwe mapato anopikisa. vashandi pamwe nevadzidzi mukusaina gwaro kwavakaita reNational Electoral Reform Agenda iro riri kukurudzira kuti patange pave nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo pasati paitwa sarudzo dza2018. Mamwe mapato anopikisa gumi nerimwe kusanganisira bato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai akasaina gwaro iri svondo rapera muHarare. Chipiri chesvondo rino, imwe nhengo yechikwata chePeople First vaDidmus Mutasa vakaisawo runyoro rwavo pagwaro iri vakamirira chikwata ichi, icho chinofungidzirwa kuti chinotungamirwa naamai Joyce Mujuru kunyange hazvo vasati vabuda pachena kuti ndiwo mutungamiri here kana kuti kwete. Kunyange hazvo Studio 7 yakundikana kubata vakuru vePeople First vari kutungamira urongwa hwekubatanidza mapoka ose aya mukukurudzira hurumende kuti igadzirise mitemo ine chekuita nesarudzo, Bishop Anselmo Magaya vatenda kuti vamutasa vakasaina gwaro renera nemusi wechipiri. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe Trust kana kuti YIDES vaSidney Chisi vanoti vanoona danho iri rakakosha zvikuru sezvo vana veZimbabwe vave kukwanisa kubatana vachitaura nezwi rimwe chete. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira churumhanzu vanotiwo izvi hazvina zvazvinoshandura sezvo vanhu, kwete mapato ezvematongerwo enyika, varivo vanokwanisa kushandura zvinhu muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, tatanga kubvunza vachisi nezvekukosha kwekusaina kwePeople First.
Sevamwe vanga vari muprocess iyo yekumeka sure kuti kune dokumendi iro rinonzi Electoral Reform Agenda, takaona isusu kuti patakatanga mapato akauya anga ari about 11. Vamwewo vatanga tichifungidzira kuti vachauya zuva iroro, havana kukwanisa kunge vakauya. But musi wechipiri uyu takaona vePeople First vakuuyawo vachiti vanoda kubatana nesu mukutsvaga zvinhu zvingaitawo kuti maelections edu emuZimbabwe asava maelections ane bopoto, asava maelections anoshorwa nevanhu vakawanda, ange ari maelections anoburitsa utongi hwepamberi. Saka ndozvinhu zvatakaburitsawo, saka ndozvinhu zvirikutifadzawo kuti vanhu vautanga kuona pamwe chete tichiendera mberi.
Vachirumanzu, maonero enyu panyaya yegwaro iro rine matanho akatorwa nemapato anopikisa?
Hongu gwaro rinogona kunge riripo, asi chinongokatyamadza avo vanonzvera nezvepolitics hapana zvazvinochinja. Chinoita kuti zvinhu zvichinje, vanhu iye zvino vari kuda ZANU-PF. Kana dokumendi richiita kuti vanhu vachinje kusada ZANU-PF, ndopatingati kuda maybe pane something chiripo. But iye zvino mukatarisa mhomho yese yeZimbabwe iri kungoti pamberi neZANU-PF. Uyezve apa tiri kungonzwa kuti PeopleFirst iripo here, inozikamwa here, inotungamirirwa nani, vatevedzeri vayo ndivanani? Saka isu vanoona nezvepolitics anenge anongoriwo makuwa kune zvinenge zvichiitikawo ikoko zvamakuwa. Because vedu wei, kana tikatarisa maissues maproblems ari muno muZimbabwe mune mimi, anoda mapolitical parties ari worth their salt, katikataura pachirungu. Asizvo mukatarisa ndozvinogara zvitaugwa naprinzi kuna nandandendindo mapolitical parties, maorganizations, mangozi vechechi nezvimwe zvakadero vanenge vachingokutsira ZANU-PF. Asi nokukutsirana kwavanoita nokuungana kwavanoita vachimwatiwo mahotera nezvimwe zvakadero, hapana chakashanda ende hapanditombooni futi chichashanda.
Vachisi, iro gwaro iro riringamanikidza zvakadii hurumende kuti ivandudze zviri kudiwa nemapato anopikisa pasati paitwa sarudzo?
Kuti ndikoreti hangu vachirumanzi, iri gwaro rakanyorwa nevanhu vakawanda vasingori mapolitical parties, asi zvinoinkludawo vanhu velabour, zvinoinkluda mastudents, zvinoinkluda vanhu vecivic society. Inyaya yekuti dokumendi iri riri kuda kungoti ribudise pachena kuti dambudziko ratinaro muZimbabwe hariti dambudziko reZANU-PF. Dambudziko ratinaro muZimbabwe hariti dambudziko ravaRobert Gabriel Mugabe. Dambudziko ratinaro inyaya yekuti izvo mukana watinopiwa every 5 years neconstitution yeZimbabwe yakavhoterwa nevanhu vanodarika ivo 97% of the population, kuti izvo ndo bumbiro ratinoda, rinobatsira zvakadii vanhu kuti zvibude musarudzo dzakanaka. Sekati sarudzo haridzidzo dzinozoita kuti izvo zvinhu zvemuZimbabwe zvisaita kunge zvinofamba zvakanaka. Munyaya yekufosa hurumende kuti iite zvinhu zvakanaka, isusu takangotaura kuti izvo kana muka kuitawo kuti playing field yema elections inge ichifamba zvakanaka hapana dambudziko kana imwe political party ikajiwa kana kuti ikadii for as long as vanhu vagozikana kuti playing field yedu yema elections yakamira zvakanaka saka zvitorowo kune government kuti kana vachida kuti Zimbabwe isaita nyika inongoramba ichingotaura nezvayo nenyaya yekubiridzirwa kwemaelections inototorawo mukana iwoyo zvinotobatsirawo kuzanupf kwachono kune maproblems ayo ekutizvo chii chaitika vamugabe kana vasisipo
vachirumhanzi
ndopandoti Zimbabwe ava vanoda kuongorora nezvematongero enyika ndofunga vanotirasikei maproblems anodhila nenyaya dzamaelections kune koti inodhila nenyaya idzodzo tisati taenda kukoti kuparliamendi maparliamentarians vanoita table an issue which they think inofanira kuti idebatwe kuparliamendi ikoko kana kuri kuti mitemo inochinjwa yochinjirwa ikoko kuparliamendi saka kuungana kwecivic society macivic societies haana kutanga kuungana nhasi achavunganazve asi kuungana kwachikoko hakuna zvinochinja
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanupf vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reudis vasydney chc vaviri ava vanga vari parunare muharare nestudio 7
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc tichikuudzai zviri kuitika munyika
muchirongwa chedu chelife talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano wemasangano evanhukadzi uri kuitwa mubulawayo
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai
sezvo tava kupinda muzoro rekisimusi isu vestudio 7 tinokukumbirai kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwazisa hama neshamwari musakanganwa kutiudza zita renyu kwamunogara pamwe nezvamunoshuvira panguva ino nhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318 nhamba dzeWhatsApp zvakare 001-202-465-0318
nhasi taita rombo rakanaka tine muteereri atumirawo mashoko ake paWhatsApp ndimukoma Donald
nokutendai pastudio 7 nenhau dzamakatipa gore rose vakomana tinokutendai timu yestudio 7 murambe makadaro tinotenda dunhu ramasvingo ramakapa mutori wenhau mukoma gandri maramba ndini Donald Mamboma ndiri kurustenburg ndomhorosawo mhuri yangu yose kwamamboma pafama 85 apo nemhuri yose munyika mamboma munyika yose
tinotenda mukoma Donald muteereri wechipiri atumira mashoko ake newhatsapp ndimukoma Luke
makadini mhuri yezimbabwe ini ndinoitwa Luke Mudhana ndinogara kunzvimbo yebudiriro muharare ndinoshuvirawo hama dzangu dzose dzekwamudhani nedzekwamugwambi dzekwamudhani mukoma vangu Gaspai JOV Mudhani mukoma Tachi nemhuri yavo mai guru vangu nevose vanondiziva ndinovashuvirawo Christmas yakanaka negoredzva tidai Mwari watichengeta tazoriona irori goredzva uyezve ndichitendawo Studio 7 nekutipakurira nhau dzinotiyeuchidza mamiriro akaita nyika yedu dai neworld yese
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Donald namukoma Luke nemashoko amatumira tinoimba kuti vateereri vakawanda vacharamba vachitumirawo mashoko avo
tochienda kune vatumira matsamba nhasi wekutanga anoti varume basa munogona rambai makadaro kuno kujoni tofa nezuva ndikwaisirewo vanhu ava vanotevera mhuri yose yekwadhamu kubuhwera nemhuri yose yekwakanye kuzvishavane neyekwachigagu kumberengwa ndapedza ndini kosa mudhamu pasouth africa
Mumwe anoti munofara here vashamarari vestudio 7 isu tino kuno tanzwa nenhamo yekutsva nezuva nekudonha kwerandi nekusanaya kwemvura uko kwasiya zvipfuyo zvizhinji zvafa nekushaya chekudya. Ndini mukoma Roger Solomon, Mashubi Village, Chipinge South.
Mumwe anoti good evening studio 7, chimboburitsaiwo nyaya yekushungurudzwa kwatiri kuitwa nevakuru vedu vezrp. Vari kutimanikidza kubhadhara ma$4 kwanzi ndeedinner dance yacommissioner general. Tiri kumanikidzwazve kubhadhara $10 mwedzi wega wega kwanzi ndeye camp maintenance, rinova basa rinofanira kuitwa nehurumende. Chimbozvibudisai panhepfinyiro ino, tatambura wedu wee. Uko bonus hatisi kuudzwa kuti riri kufamba sei. Tiri kuno kubhikita kumasvingo. Munyori haana kuisa zita rake.
Mwanotiwo keep on kutipa nhau dzechokwadi. Jongana blessing wenyu Nison kwachienda mbuya kurunyange.
Mumwe anoti maswera sei studio 7 team, kuri sei kuUnited States, kuno kuzimu tiri kungogomera tiriko. Ndimhoresereiwo sekuru Kempton Wamiridza, sekuru Gutsa, vagari vose vemukapfunde nevatendi vose veEvangelical Church muZimbabwe yose. Ndiobei mudengezerwa kuurungwe kukapfunde, munyori westudio 7 nguva yakawanda yeblessing.
Mwanotiwo totenda nebasa varume ramuri kuita rekutipa nhau dzechokwadi, rambai makadaro. Ini zita ndinoitwa Brighton Copeland, ndiri kumvurwi.
Nguva ndidzo dzine shanje vateereri, asi ngatisanganei patichaverenga tsamba dzenyu. Musati marara, udzai shamwari, dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nako kambo mai kubva kuna Toki Vibes kamusambo ke Zim Dancehall. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Ongorori yeAfrobarometer inoti vanhu vemuZimbabwe vari kushushikana zvikuru nekushayikwa kwemabasa, kudzikira kwezvinhu munyaya dzeutano pamwe nedzidzo.
Musangano wemasangano evanhukadzi unotanga Mbulawayo uchizeya nhunha dzevanhukadzi munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika.
Chikwata chePeople First chinobatana nemapato anoda kuita mushandira pamwe kuburikidza nekuisa ruoko rwacho pagwaro remushandira pamwe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Sandra Nyaira munhau dzechirungu.